zvakadaiso zvinhu zvinotityisei panguva yatiri yatiri kuona kuti iko zvino Zimbabwe yacho hurumende iri kunetsana neatingati macitizens vanhu and uyezve military yacho iri not in good standing in terms of yatingati professionalism yavo. Panguva pfupi yapfuura muna 2018 takaona masoja achiiswa mumastreet achipfuura vanhu achidipo achipfuura vanhu and nyaya idzodzo dzaasati dzatongwa nanhasi. And panguva yemaelections iyoyo toziva kuti masoja nevamwewo vanoshandiswawo zvekare kuti vambunyikidze kodzero dzevanhu muzimbabwe. Saka kana zvinhu zvakadai so zvakuchipfuwa atingati mauto edu emuzimbabwe panguva yakadai so zvinhu zvinotyisa atingati maordinary citizens akaita sei.
Sika Zimbabwe iri kuti hapana chakaipa pakupuwa zvombo zvakadai ichiti zvinoratidza kuti ine ukama hwakasimba naiyo China.
Kuumbiridza yatingati mauto enyika vachipripera atingati kuda vanhu vangabve kunze kana kuti hondo zvinhu zvisina kushata. Imwe neimwe nyika ine atingati mabuto awo ainoda kuti ive achiva equipped ne atingati ma state of the art equipment kana kuti ma new equipment and so forth. But tichitarisa Zimbabwe imamiro yakaita, Zimbabwe haina kana yatingati tarisiro yokuti ingarwisane neimwe nyika. Hapana kana tarisiro yokuti Zimbabwe ingave ichienda kuhondo kana nedzimwe nyika kana even kudiploya kune dzimwe nyika kuti vainoita yatingati mapeacekeeping. Hapana yatingati it's a major event iripo. Saka kana zvinhu zvakadai so zvichiuya especially zvamataura izvi zvokuti maarmed vehicle, masniper nezvimwe izvi, izvoita senge zvombo zviri kutounzwa kuita senge Zimbabwe iri kugadzirira kuda kutoenda kuhondo. But isusu tichiona semacitizens sevanhu, isusu toona senge mauto edu andori nehondo nevanhu vari kuda kuzama kuda kutaurawo kuti hurumende iri kutadza pakadai so iri kutadza pakadai so.
Pasi pemutemo mauto anofanira kushanda sei chaizvo?
Haafanirwe kuva achizviimvovha atingati mumacivilian activities kana civilian policing